Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kugumbi 28, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Kwanza kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi. Inidini jonga kandemi rendere mu Washington DC nchiti ezinezuru mchirongwa chedu cha nasi. Mashoko ye mutungamiri webato rinopikisa mu South Africa re Economic Freedom Fighters wa Julius Malema ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvidzokere kumusha zvinovhota kubvisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro okonzera mutauro wakanyanya vamwe vachivatsigira asi vamwe vachivashoropodza. Nyika dzemuAfrica dzokurudzirwa kumusangano weZITF kusimbaradza urongwa hwekutengeserana. Zimbabwe National Statistics Agency inoti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika zviuru makumi matanhatu nezvisere zvine zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti $68,178 kuti irarame. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko emutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF waJulius Malema ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvidzokere kumusha zvinovhota kubvisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro okonzeresa mutauro wakanyanya vamwe vachivatsigira asi vamwe vachivashora. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo Zimbabwe Electoral Commission yave kupeta chirongwa chekunyoresa vavhoti pedyo nemisha yavo kana kuti blitz. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMalema vakataura mashoko aya nezuro kumomo yevatsigiri vebato ravo muPretoria pamhemberero dzokuwana rusununguko kuSouth Africa zeFreedom Day. Vakakurudzira mamiriyoni ezvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinogara munyika iyi kuti zviende kumusha kunovhotera shanduko. VaMalema vakashora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vakatadza kuita zvavakavimbisa apo vakatora matomu muna 2017. Asi mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana navaMalema kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kuvhota asi kuti zvinofanira kuvhota zviri chero kunyika ipi zvayo.
Saka ida kuti vanhu vari kunze kwenyika kana vanoda kusapota kuti maZimbabweans akwanise kuita zvinhu zvavo ngavarambe vachisapota nyaya yediaspora vote. Ndo nyaya inokosha kwandiri.
Izvi zvatsigirwa naDr Wellington Kadzikwa avo vanodzidzisa paAfrica University vati chikuru chinodiwa kuti mutemo uvandudzwe kuti vanhu ava vabvumizwe kuvhota vari kunze kwenyika sezvinoitwa pasarudzo dzenyika zhinji pasi rese. Dr Kadzikwa vatiwo panoda kuvandudzwa mutemo nemafambisirwo esarudzo muZimbabwe vachiti kana zvinhu zvikaramba sezvazviri kuvhota hakuna zvakunoshandura.
Mamiri azvakaita izvi mabato acho anonga achida kuvhoterwa anenge akwirira nevanoita zvemaelections vezviki vaya. Saka zinoreva kuti nyangwe vanhu vavhota mangwana nokodzokera patanga tingoi vanhu vachiti hazvina kubuda zvakanaka kuti vanhu vanenge vasina chivimbo nekuti neboka rinoita nezvemaelections.
Kunyange hazvo vaMalema vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvinogona kudzokera kuSouth Africa zvavhota, vaMadhuku vati nyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zvekunze kwenyika muSouth Africa inogona kutadzisa vakawanda kudzokera kunyika iyi. Vakasanobata chinzvimbo chemutevedzeri wasachigaro mubato reCitizens Coalition for Change vaJob Skala vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vaMnangagwa vanofanira kubviswa pachigaro uye vakurudzira vana veZimbabwe vari kuSouth Africa kuti vateerere mashoko avaMalema. Mutauri webato riri kutonga rezano PF vaChris Mtsva varamba kupa pfungwa dzebato ravo pamashoko avaMalema. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekuchitana nedzimwe nyika va Frederick Shava vange vasiri kudaira narembozha yavo. Zvichakadai, commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission nasi yati vanhu vakawanda vave kuenda kunonyoresa kuvhota pasi pechirongwa chayo chechipiri chekupinda munzvimbo dzinogara vakawanda ichinyoresa vanhu kuvhota. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo chirongwa ichi chichipera nemusi wemugovera hazvifaniri kushayisa vanhu mufaro nekuti vanokwanisa kuramba vachinyoresa kuvhota kumahofisi ekomishen iyi.
Tasvika kumazuva ekupedzisira wandovanhu huri kutouya. Komishen yakaita zvekare stendi kuzoita chief kwati kuona vanakwanda vacho vachinyoresa kuvhota. Tinokurudzira varuzhinji kuti vashandise mukana iwoyo munzvimbo dzavo dzakasiyana. However, bilichedu ikapera komishen haina kumira kunyoresa vanhu kuvhota. Tange takavhura ku73 mahofisi edu anova 63 madistricts ne10 maprovinces. Kureva kuti vose vanoda kunyoresa kuvhota vanhu vakuenda munzvimbo idzodzo. Zvinhu zvedu zvofambira zvakanaka.
Kusvika musi wa18 mwedzi uno pane vanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu vainge vanyoresa pasi pechirongwa ichi chakatanga musi wa11 mwedzi uno. Vanhu zviuru makumi masere vakanyoresa kuvhota nyika yese pasi pechirongwa chekutanga cheZEC kana kuti Blitz, asi vanhu vakawanda vanotarisirwa kunyoresa pasi pechirongwa chinopera nemugovera sezvo chiri kuitwa apo paine chirongwa chekupa vanhu zvitupa munzvimbo dzinogara vazhinji neveCivil Registry Department. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zimbabwe National Statistics Agency inoti mhuri nevanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika zviuru makumi matanhatu nezvisere zvine zana nemakumi manomwe nemasere emadhora kana kuti $68,178 kuti irarame. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vemabhizimusi vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika ndo vari kupa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru. Asi vemabhizimusi vakaita seConfederation of Zimbabwe Industries vanoti mimwe mitemo yehurumende ndiyo yopa kuti nyika iende kumawere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanongorora nyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya.
Mushandi wanhasi ari mupfumpfu, ane mhuri uyezve ane zvikwereti zvakati kuti zvinoda kubhadharwa nemari yekuzhi. Saka mari yemuno emadhora emuZimbabwe ndiwo ari kushandiswa kupa vashandi mihoro. Izva kutokonzeresa urombo husati hwamboonekwa muno munyika. Vamwe vana vachatokonewa iko kudzokera kuchikoro, vagwere vachifa nekushaya mari dzokurapiswa.
Tinonzwawo zvichitaurwa kunzi mari yomuZimbabwe inoshandiswa iri kudonha zvakanyanya, yatingati inflation pachirungu. Izvi zviri kubatawo vashandi vachisara vakamira papi?
Kudonha kwemari yemuZimbabwe kuri kudzipa vashandi. Vamwe vari kutoshaya hope, vamwe vachitovata nezhara.
VaNgwenya, mambobata nyaya yekugadziriswa kwemitemo yenyika, zvii zvingada kuitwa munyika kuti upenyu hweveruzhinji huitewo zviri nani?
Maonero angu ngakugadziriswe mitemo inokudza mabhizimusi kuti mabasa awande, uye mari yemuno ndokuti inyanye kushanda basa kuitira kuti vemabhizimusi ava vaseme mari yokuzhe. Awa kana tikangoramba tichishandisa mari yokuzhe zvinhu zvichiramba zvichidhura, vashandi vachitambura vachiyaura.
Vari Joyce Ngwenya vanongorora nyaya dzezveupfumi vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Apo Zimbabwe International Trade Day yapinda muzuva retatu kuBulawayo, nyika dzemuAfrica dziri kukurudzirwa kuti dzibatane munyaya dzekutengeserana pachadzo sezvo dziine zviwanikwa zvakawanda. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nhasi weConnect Africa Symposium wavhurwa zviri pamutemo nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Musangano uyu wapindwa nevamiriri kubva kuSADC, COMESA, United Nations nemamwe mabhanga nemasangano anopa rubatsiro. Mukuziya nezvenyaya yekukosha kwekutengeserana uye kwemusika uyu, Blessing Zulu weStudio 7 abata gurukota rezvemaindastiri Dr. Sekai Nzenza.
Kuno kuBulawayo, trade fair yegore rino iri kufadza zvikuru. nekuti yakanangana nechinangwa cha president vedu Dr. E.D. Mnangagwa.
Awa akati kudi mukajekesa ipapo.
Awa vakati ngati tarisei zvatinokwanisa kurima nezvatinokwanisa kugadzira nezvatinokwanisa zvakare kuti zvitipe mabasa tichibatsirwawo nevekunze vanouyawo nepfungwa dzavo kana kuti nemameshini avo. Patrade fair yatiri kuona ine vemakambani vauya vakawanda. Pari zvino tave kutopfuura 500. Izvi hazvisati zvamboitika hanzi kubva gore ra2000. Saka fungai kuti gore rino 2022 zviri kutaurwa naPresident vedu kuti Bulawayo ngaisimuke zvakare ive taundi yatinoziva kuti ndiye industry iyo inosimudzira makambani vanhu vachiwana mabasa.
Zvii zvimwe zvamuri kutarisira kuti zviwanise vanhu mabasa?
Zvimwe zvacho zvakanangana nemameshini nema innovation hubs. Zvimwe zvezvichinangana necotton kuti tigadzirewo machire edu. Zvimwe zviri kunyanya kufadza ndizve leather kuno kuBulawayo kune mombe kuti kune bhutsu dzinokwanisa kugadzirwa ukadziona nhasi unotoshamiswa kutrade fair. Dzimwe dziri kugadzirwa nerhino, dzimwe neganda rejirafu, dzimwe nemombe. Zvakawanda chaizvo zviri kuitika kuno kuBulawayo patrade fair.
Gurukota rezvemaindustiri nekutengeserana Dr. Sekai Nzenza vari parunare kuBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abato onyanzvi munyadzo zveupfumi vaVictor Boroma.
Kubatana munyika dzeAfrica hakusi kutadziswa nemhaka yekushaya zvicherwa kana zviwanika, izvo zvakazara. Zvinoita kuti nyika dzemuAfrica dzisabatana ndezvekuti chekutanga ndechekuti kubatana kunonetsa kana kubudiriro pakati penyika idzi kwakasiyana. Sechiedza nerima muchirungu malevels of development akasiyana.
Izvi zvinorevei takatarisa nyaya dzebudiriro?
Izvo zvoreva kuti mapriorities kana kuti zvinokosheswa nenyika yega yega zvinobva zvasiyana. Menzaniso ndogona kukupa kubudirira kwakaita South Africa nekubudirira kwakaita Zimbabwe, kubudirira kwakaita Egypt nekubudirira kwakaita Malawi. Umuona ufanani panyika idzo dzinokuti imwe neimwe inenge ine zvayakatarisa ichiti izvi ndozvoda kuitwa mukati meupfumi, izvizvi inenge isiri priority. Saka ndochokutanga chinoita kuti nyika dzisabatana. Kubatana kunenge kwakareruka kana budiriro ichienderana, mapriorities achienderana, muono pakutengeserana uchienderana zvekare. Chechipiri ndechekuti nyika imwe neimwe ine zvibvumirano zvayo zvainoita nenyika dzekunze dzinotenga zvinhu zvayo, ayo anonzi mabilateral trade deals pachirungu. Vamwe nevamwe vane zvavanopiwa mumadhiri ayo, uye zvavanowana zvinogona kusawanikwa nedzimwe nyika dzinenge dzitengeserana nenyika imwe chete iyoyo. Kutengeserana haisingori nyaya yemutengo wezvinhu, kune zvimwe zvinopiwa padivi.
Ndezvipi izvi?
Zvakaita kunge magrants, zvikwereti, aid nezvimwe zvakasiyana-siyana zvekuti nyika dzinenge dzakavakidzana hadzikwanisi kupa zvinhu izvozvo. Chechitatu inyaya yekuti nyika dzakabudirira dzakaita seChina, United States, nyika dzekuEuropean Union dzakaita kunge vana France, Germany, United Kingdom dzinowana zvicherwa nezvimwe zvakawanda kubva kuAfrica kubudikidza newirirano yavainenge vainayo mukudyidzana kwavo inozivikanwa sekuti foreign policy pachirungu. Saka foreign policy iyi yenyika idzi inoita kuti muono pakati penyika dzemuAfrica dzisiyane. Saka kusiyana kunenge kuchiita maforeign policy enyika dzemuAfrica kunoitawo kuti kutengesana nekuve kunonetsa, nekuti mofangwa kuva nemuono wakafanana kuti kana tichitengesa kuEuropean Union totengesa seizvi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanasikana vechidiki mudhorobha reMasvingo vari kuchema-chema kuti vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo, vachibatwa zvisina kunaka miviri yavo nekushunguruzwa nevanhurume pamwe nevakomana avo vanovamanikidza kuti vadanene navo kuti vawane mvura kuzvibhorani kwavanoenda nekuda kwemvura iyo inouya kwenguva pfupi mudzimba dzavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuongorora matambudziko anosangana nevechidiki mukufambisa kwemabasa ekanzuru muMasvingo, vechidiki vachidzimai vakati kushayikwa kwemvura ekanzuru mudzimba kuri konzera kuti vamwe vabato zvibharo kuzvibhorani kunyanya nguva dzemanheru. Vachitaura pamusangano uyu wakaitwa nesangano revagari remasungu United Residents and Red Pairs Alliance kana kuti Mura muzvare Rejoice Maridza vekwa mucheke vakati vave kutosvika kuenda kuzvibhorani nenyaya yevanhu rume vanombunyingidza kodzero dzavo. Mungo msikana wechidiki Emelda Gotora akati kushayikwa kwemvura kuri kupinza upenyu vasikana munjodzi yekubhinywa.
Isu sevasikana vechidiki tisinotumwa kuzvibhorani pai panenge paenda mvura paya. Saka kana tasvika kuzvibhorani uku vakomana vanotora advantage vochimbonyikidza isu kodzero dzedu. Saka takutotya nekuti unokwanisa kutobatwa chero chibharo uchienda uri kuchibhorani kana wakunochera mvura.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rombidzai magurupiro vachitaura musangano uyu vakati kanzuri inofanira kupa vagari mvura nguva dzose mudzimba kuti vanasikana vasasangana nedambudziko iri.
Semura tinongoti dei kanzuri yameka sure kuti mvura iri kubuda mudzimba chero ikasabuda zuva rose, asi ikaita mahours avakataura iwayo 6 hours kuitira kuti vanasikana vasange vachienda kuzvibhorani kunyanya usiku nekuseni uko kuri kuwanikwa macases esexual harassment. Pane macases akatoripotwa kuti kune vana vechisikana vakanhumburiswa ikoko. Mawater barons aya ari kukumbira vana masexual favors kuti vati vakwanise kuvapa mvura. Ndochichemo chikurukuru chatinacho kukanzwa kuti mvura ngaibude mudzimba mumateps kuitira kuti tichengetedze vanasikana.
Are magrupira vakati sangano ravo riri kushanda nemamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nemapurisa kuti varwise dambudziko iri riri kukura. Meya weguta remasvingo vakoreni maboke vati vanga vasingakwanisi kuti padivi ravo sezvo vanga vari mumusangano kumusika wetrade fair kubulawayo kwavakaenda. Dhorobha remasvingo rinoti harichakwanisi kupa vagari mvura yakakwana nekuti mishina yavo iri kukurirwa neuwandu hwevanhu hwakawedzerwa mudhorobha iri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, Jenny Godfrey Mutimba.
Hurumende wekuti vanhu zvikamu makumi manomwe nezvishanu vabaiwe nhomba yeCovid-19 mukupera kwemwedzi wachikunguru hunenge huchanetsa kuzadzikisa sezvo vanhu vashoma-shoma vave kuenda kunobayiwa nhomba. Nezuro bazi rezveutano rakati kwakabayiwa vanhu zviuru zviviri nemazana mashanu nemumwe kana kuti 2501 nhomba yekutanga. Izvi zvasiya vanhu vabayiwa nhomba mbiri kusvika pari zvino vadarika mamirioni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.6 million. Bazi rezveutano rinotiwo hakuna munhu akafa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi vachiri zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe. Vanhu zviuru makumi matanhatu nevaviri vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Mukuzeya nezvenyaya yekuzengurira kwevakawanda kubayiwa nhomba, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano recommunity working group on health vaitairusike.
Kuona kuti veruzhinji iye zvinezvi vamwe vacho kuvarairwa kwacho kwanyanyisa. Saka zvinenge zvakakosha kuti nyangwe munhu anenge akabayiwa uya anenge achikurudzirwa kuti ange achiramba achiteedzera dzidziso yekuzvidzivirira iya.
Zvii zviri kukurudzirwa?
Kungave kupfekwa kwemamaski nekugara madaranganwa. Asi chinhu chikuru ndechekuti tiri kuona kuti tichine vanhu vakawanda zvikuru vasati vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Vanhu ivavo vada kuramba vachidzidziswa kukosha kwekubayiwa nhomba, kunyanya-nyanya panguva ino apo tatarisana nemunguva yekupinda munguva yechando.
Sei pachiita dambudziko kana yasvika nguva yechando?
Tinoziva kuti munguva yechando zvirwere zvedziwa zvinowanda. Saka njodziwo zvekare yekuzova nemamwe mavarianti eCovid-19 inenge ichiwandawo zvekare. Saka tida kuramba tichikurudzira veruzhinji kuti ngatikwanisei kubayiwa nhomba yekuzvidzivirira iyoyi, uye kana nekutobayiwawo zvekare iyo nhomba yebhusta iya, kuitira kuti tinge takawana dziviriro yakakwana apo tinezenge takupinda munguva yechando. Tinoona panogona kuita dambudziko guru senyika kuti tinge tichibaya vanhu 70% munguva pfupi yatatarisana nayo iyoyi. Asi tikava neurongwa sehwakamboitwa pafirst blitz iya, sezvo vana vezvikoro vakudzokera kuzvikoro, zvinogona kutibatsira sezvo ndivo pane mizera ine vanhu vakawandisa ipapo.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vaita musangano nemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky muguta guru renyika iyi reKiev. Vakati kurwiswa kwenyika iyi neRussia kuri kupa kuti vanhuwo zvavo varasikirwe neupenyu. VaGuterres vashanyira nzvimbo dzakaita seVorodyanka neBucha, uko kwakawani gumbi yevanhu vakaurayiwa pakabuda mauto eRussia munzvimbo idzi. Izvi zvakapa kuti vanhu vakawanda vati idzi dzitorwe semhosva dzehondo dzinofanira kuongororwa. VaGuterres vakurudzira Russia kuti ishande neInternational Criminal Court mukuongororwa kwenyaya iyi. Vatiwo vari kuda kuti vanhu vemuUkraine vapiwe chikafu, zvinova zvavati vakataurawo nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanotiwo vaendesa kuCongress chikumbiro chekuti vakwanise kutumira zvimwe zvombo nerubatsiro kuUkraine. Apo Liberia yopemberera makore mazana maviri erusununguko. Vanhu vakawanda muguta guru renyika iyi reMonrovia vanoti nyaya yekusatakurwa kwemarara muguta iri yave kukonzera matambudziko akanyanya zvikuru munzvimbo dzinogara varombo. Vakuru vanoti panorwa nzou uswa ndihwo hunoparara. Izvi ndizvo zvinonzi zvave kuitika zvichitevera kunetsana kuri pakati pegurukotara zvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo nemakanzura ebato idzva reCitizens Coalition for Change achangobva mukusarudzwa. Gakava iri rinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika rave kukanganisa mafambisirwo emabasa mumakanzuro emaguta nemadhorobha. Svondo rapera, vaMoyo vakanyora tsamba kuvatungamiri vematunhu vachivazivisa kuti mameya nemasachigaro vakanga varipo sarudzo dzemabielections dzisati dzaitwa vakanga vasingafanirwa vachibviswa kunze kwekunge paita chigaro chine chinzvimbo. Asi makanzura ebato reCCC akapikisa danho regurukota iri akaenderera mberi nekusarudza vainoki mupamaonde sameya vakafanobata chigaro muHarare vachibvisa vaStuart Mutizwa webato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vakanga vagara vakafanobata chigaro ichi sezvo vamafume vari pazororo. Pasina nguva hofisi yavaJulai Moyo yakanyora tsamba ichizivisa kuti yakanga isiri kutambira kudomwa kwavamupamaonde kuti vafanobata chigaro chameya, ichiti musangano wekusarudza vakafanobata chigaro chameya uyu wakanga waitwa zviri kunze kwemutemo. Vamwe vanoti kupindira kwavaMoyo uku kwave kukanganisa mafambisirwo emakanzuru uku wevezano PF nehurumende vachiti makanzuru anotungamirwa nevanopikisa ndiwo ari kukundikana kuita basa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe pamwe negweta vari nhengo yezano PF vamasimba mavhaza. Tatanga nekubvunza vazembe kuti vanoti kudii nekusawirirana uku.
Gakava iro riri kuitwa naminista vaJulai Moyo ratipfidzisa kuno izvo zvikwandigere kuno mumiririri womuhurumende yedunhu yomuHarare ndivaJacob Mafume wati kwandiri kuno. Iyezvi taona nhamo nokuti ose maservices anofanirwa kuti aende kuvagari haasi kuuya nokuti mumiriri wedu haana kupuwa mukana wokuite basa rake somumiririri. Nokuzoita futi basa raakapiwa imo muhurumende yedunhu reHarare sameya. Saka zvinhu zvakaipisisa chaizvo zviri kuitwa navaJulai Moyo zvokutopindira pautongi hwedunhu. Isu savagari vomuHarare tisu tinoshara vamiririri vanoenda kunoita hurumende yeHarare vapinda muzvigaro. Saka avaminista zvavari kuita izvi vari kuvhiringidza basa zvinofanirwa kuitwa navanhu vakasharwa nesu vagari vomuHarare. Saka vari kupidzisa isu vagari vomuHarare. Dai zvaibvira taitsvagawo kwaanogara Julai Moyo, tondomuita zvaari kutiita kuno kuitira kuti agoziva kuti hazvinzerwo.
Dr. Mavaza, nyaya iri mudariro yekupindira kunonzi kuri kuitwa negurukota mukufambiswa kwemabasa mumakanzuro munoti?
Chekutanga, mumakanzuro mune mitemo inobatsira kana kuita kuti kanzuro igoshandiswa zvakanaka. Saka chekutanga, kana munhu achinge ari kanzura kana kuti ari meya, haangobviswa nekuti pauya kanzura mumwe wani. Anobviswa chete kana pachinge paita either afa kana kuti adzingwa basa kana kuti asungwa. Takatarisa makanzuru emuHarare, vamusarurwa Stuart Mutizwa ndo vari kumbofa robata chigaro cheumeya weHarare. Izvi zvakaitwa nekuti vamafume havasi kungori pazororo chete, vakambomiswa nyaya yavo ichiongororwa. Saka tikatarisa ipapo tinobva taona kuti hakuna mutemo wachikorwa. Makansera matsva akapinda paukanzura vanga vasina kodzero yekungotanga kubvisa zvagara zvirimo, vaingopindawo vachingotedzera zviripo. Akamirira meya anga aripo aingosiwa aripo kusvikira nyaya yavamafume yapera. Kana vavafuma zvozi aiwa tavadzinga havachisiri meya, ndo pavanenge vakuzoti taakusarudza meya, hatichina meya.
Dr. Zembe, tiri kunzwa kuti minister vaJulai Moyo vari kushandisa mutemo nge vachitora matanha vari kutora. Saka tingati here muri kupikisa mutemo uri kushandiswa iwo?
Iko zvino madhi yakanyorwa nomutevedzeri wamabharani wokuministri ichibvisa vamupa maonde pachigaro chaakapiwa, haina kana section yayakakota kana kuti yayakati in terms of chapter chakati chakati chelocal government act. Zvinoshamisa kuti tsamba inonyorwa kubva pokutanga kusvika pokupedzisira isina kudoma mutemo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndo inonzi kukonewa kukuru, nokuti zvambotaurwa naamavhaza kuti panoshandiswa murao inhema.
Dr. Mavaza,
ndavati ngaatiudze section yakashandisiwa patsamba iyoyi ndakaiverengai.
Baba, tsamba inogona kungende isina mutemo wakashandiswa, asi regadi kudzei mutemo uripo. Mukaenda pasection 272 subsection 1 yebumbiro remutemo, inotaura kuti at the first sitting after every general election, tukira nyaya yegeneral election, a provincial council must elect a chairperson. Saka ifirst sitting yegeneral election, kuti mugonzwisisa subsection A, inotaura kuti musangano unenge una vanhu vakawanda imomo pageneral election unomuvha kuti musarudze meya. Then tikatarisa masarudzo apfuuraya, yanga isiri sarudzo yegeneral election. General election iri kuuya 2023, aya anga ari mabi elections. Mutema hautauri kuti munochinja zviripo kana maita bi election, munongoshandura chete kana yaitwa general election.
Avanga vari gweta uye vari nhengo yezano PF vasimba Mavaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party vauraya Izembe vari parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8 PM, nhasi tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nemadzimai ari kushanda muSouth Africa umu musina kugadzikana pari zvino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mashoko emutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF waJulius Malema ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvidzokere kumusha zvinovhota kubvisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pachigaro okonzera mutauro wakanyanya, vamwe vachivatsigira asi vamwe vachivashora. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini dini jonga kandemi rindri mu Washington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhla ka 28 Mabasa 2022. Mpresident Jeremiah, endabeni zethu lamhlanje.
Ngikhuthazalela umphakathi ukuthi kusasa ngolwesihlanu mhla ka 29 April sibe sigqoke ezimnyama. Lapha sifuna ukutshengisa ilizwe ukuthi siyakhala. Abantu kabasakwanisi ukuqhubeka ngezimpilo ngenxa yokuthi akusaphileki ngokuphela okwenza amaprice.
Ngihlanganise ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Isicebise uZulu ukubana agqoke umnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngentengo yempahla elokhu ikhuphuka nsuku zonke.
Currently, vendors are being charged in US dollars, and also other food outlets are charging in US dollars. If you go in the supermarkets, you find that the supermarkets are actually charging the black market rate, and this is making it difficult for the workers.
Inhlanganiso yeZimbabwe Rural and Urban Council's Masses Workers Union. Bakuteza abaqhatshi ukuba nabalandeli okwenziwa nguhulumende ukutholisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo yedola lemelika. Bayakhala beZimbabwe kulandela ukutshona kukasomahlaya oludumo uClive Chigubu okhulelwe yimikhuhlane wemvukuzane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isicebise uZulu ukubana agqoke ukumnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngokuqonga kwentengo yempahla ekhuphuka nsuku zonke osokuthwalise abantu nzima. Wathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi sokulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo ngolwesibili mhla ka 3 Inkwenkwezi, ababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS bathi bakhangelele ukuba umqhatshi akhangelisise iholo phambilini kokuvulwa kwezikolo ngoba intengo yempahla isikhuphukile kodwa iholo labo lilokhu liphansi. Unkosikazi Thembekile Ncube, umgcini sihlalo welupane ku-ATUS, uchasisa ngabakuhlelele usuku lwakusasa.
Kusasa kuzabe kugqoke izigqoko ezinyama, kuyikukhala kubonisa ukuthi intengo yezinto isikhwele kakhulu, iholo esilihola selingaphansi kwesizinga sobuyanga. Ababalisi sebengabayanga. Izikolo ziyavulwa kuviki elizayo. Njengababalisi sifuna ukuthi uhulumende eqale ekhuphule iholo lethu libe US$540 before sihambe ezikolo. Kungela lokho asenelisi ukuya ezikolo.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Linia Nkiwane, umsekeli kamgcini sihlalo esigabeni seMidlands enhlanganisweni yinye.
Ngikhuthazalela umphakathi ukuthi kusasa ngolwesihlanu mhla ka 29 April sibe sigqoke ezimnyama. Lapha sifuna ukutshengisa ilizwe ukuthi siyakhala. Abantu kabasakwanisi ukuqhubeka ngezimpilo ngenxa yokuthi akusaphileki ngokuphela okwenza amaprice. So ngiyakhuthazelela wonke umphakathi ukuthi kusasa sigqoke okumnyama sitshengise ilizwe ukuthi hayi thina siyama and asivumi isimo esesenzakala khathesi.
Unkosikazi Ruth Siwela ongumzali olabantwana abasaya esikolo uthi uhulumende kufanele abone ukuthi izisebenzi zakhe zihola imali eyanelayo ukuze zingahlali zikhonona njalo nje.
Ukusayika kwababalisi awutsha, so uhulumende ufanele laye abone ukuthi izisebenzi zakhe zileholo elanelayo. Imali eholwa ngama-civil servants ebuhlungu ngoba ibhondi liwa ivale nsuku zonke. By the time beyithola vele yabe singasathengi lutho. Ongcono ukuthi uhulumende engxenye abaphe vele imali yonke iyi-forex ngoba ngaza kwezi salary ngebhondi izakuwa vele ivali. Yikho sizagcina sonke ama-strike khona la amatisha azahlala ekhona and abantwana babagcina bengafundi ngendlela eqondileyo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro walile ukuphendula imibuzo ephathelane leholo lababalisi kodwa usanda kwethula umbiko othi izikolo sezilungele ukuvula kuviki elizayo.
It's all systems go on Tuesday, the 3rd of May, as the schools open for the second term. All protocols are in place for the prevention and management of COVID-19 in our schools.
Konke sekulungele ukuvulwa kwezikolo mhla zintathu kuNkwenkwezi lapho kuqala ihlandla lesibili. Zonke inhlelo sezivekiwe ukuvikela ukumemetheka kweCOVID-19 ezikolo. Sithanda ukukhuthaza njalo abazali bonke ukuthi balungisele abantwana ukuvulwa kwezikolo.
Umphathintambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende, uMnumzana Paul Mavima, walile ukuthatha ilizwi kodwa uthe uhulumende kalasikhathi eside ekhweze iholo lezisebenzi zakhe. Lokhu kwenziwe ngenyanga kaNhlolanja lonyaka ngesilinganiso sokungamashumi amabili ekhulwini i-20% lokuba enye ingxenye yeholo abazayithola ngedola leMelika engaba likhulu lamadola i-$100 kanye lokunanzelela ukwehlukanisa kweholo lezisebenzi kuhambelana lezicoco abalazo zokuhlala emsebenzini kanye lemfundo. Izisebenzi zikahulumende ziphinda njalo zithole amadola eMelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu i-$75 ephathelane lokusebenza phakathi kweCOVID-19. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ekhuluma emhlanganweni wabosomabhizimusi embukisweni weZimbabwe International Trade Fair izolo kuthe akulasizathu sokuba intengo yempahla ikhuphuke. Wengeze ngokuba uyananzelela ukuthi iCOVID-19 kanye lempi ephakathi kwele Russia leUkraine kungabe sekudale ukungahlaliseki kwentengo yempahla, kodwa isimo seZimbabwe siphehlwa yikungaziphathi kwamabhizimusi ngokucathamela ezomnotho welizweni. Uqhubeke ethi amanyathelo afakwe libhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe RBZ okwengeza umthelo ozalwa izikwelede kanye lokwehlisa imali esetshenziswa nguZulu elizweni kuzindlela ezitshengisa ukuzimisela kukahulumende ekwehliseni intengo. Ubuye wakhuthaza osomabhizimisi ukuba basebenze ndawonye lohulumende ngokulandela amanyathelo alesithunzi kwezamabhizimusi kanye lokuthiyana lomkhuba wokukhweza intengo mahlayana. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso yelwela ilungelo labongi abasebenzela uMunicipala yeZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union bakhuthaza abaqhatshi ukuba nabalandele ukwenziwa nguhulumende ukuthwalisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo ngedola leMelika okunganceda ukwehlisa inhlupho ababhekane lazo. Ngentathela izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iza ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukunanza usuku lokuqakathekisa izisebenzi emhlabeni jikelele olwe International Workers Day ngensonto mhla ka 1 Nkwenkwezi. Umkhokheli weZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union uMnumzana Simbarashe James Tafirenyika uchasisa ngenkuthazo yabo le.
Currently, renders are being charged in US dollars, and also other food outlets are charging in US dollars. If you go in the supermarkets, you find that the supermarkets are actually charging the black market rates, and this is making it difficult for the workers.
Kunje imali zamarenti zihlawuliswa ngama US dollars. Abathengisa ukudla benza lokho ngama US dollars. Lokho kusuka kube nzima kuzisebenzi.
Kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezomnotho elizweni uMnumzana Masimba Manyanya owake wasebenza ebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe.
Just look around the community and get basic facts from what we observe as human beings, the circumstances in which our fellow human beings are surviving. Access to bread, for instance, or access to mealmeal, salt, sugar, those kinds of things.
Ukukhangela nje emphakathini ukuze umuntu uzwisise ukuthi abanye bethu abaphila kanjani, khona ukwanelisa ukuthola isinkwa nje loba ukuthola yona impuphu sekuzima kakhulu.
Unobhala jikelele enhlanganisweni elwela ilungelo lezisebenzi eye Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Jafet Moyo uthi inhlupho ezibhekane lezisebenzi ezihlala zikhala ngazo zingalungisiswa kuphela uma uhulumende osembusweni labezombusazwe bengazinikela ukulungisisa umnotho welizwe.
Kungaba lula nje nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi. Kungaba lula sibe lokumangalisa imisebenzi kayitholakala eZimbabwe, ama-opportunities kayitholakala eZimbabwe.
Uqhubeke umoyo ethi kunengi okungenziwa nguhulumende ukuthuthukisa impilo zabantu elizweni.
Taluba siyaqondisa phela kumbe siyakhangela ukuthi lona idola lethu lingaba lohlonzi ngayiphi indlela. Yikho okuqakathekileyo ke.
Uhulumende ohlezi esithi akenelisi ukutholisa iholo lezisebenzi zakhe ngedola leMelika njengalokho ezihlezi zikukhuthaza ngoba engelayo imali eyenelayo yakwamanye amazwe. Kunyanga esanda kwedlula uhulumende uthi uzamile ukuba leyinye ingxenye yeholo yama-allowances aseyitholisa izisebenzi ngedola leMelika kodwa zona zithi lokhu akweneli. Zikhala ngokuthi lokhu akusinto engenziwa kwesikhathi eside ngoba lezi kuzimali ezilakho ukumiswa yiloba yisiphi isikhathi. Abalwela amalungelo ezisebenzi elizweni jikelele bakhala ngokuthi iholo lezisebenzi zonke ezikuhulumende lakumankampani azimeleyo lokhe lincipha mihla ngemihla ngenxa yokukhuphuka kwentengo yento yonke elizweni oqalisela ekuqongeni kwentengo yamafutha ezimota. Izisebenzi zikhala nje ngokuncipha kweholo ngaphambilini kokunazwa kosuku lwezisebenzi emhlabeni jikelele olwe-International Labour Day. Lonyaka usuku lolu lunanzwa phansi kwendikimba ethi United Workers for Social and Economic Advancement. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Bala jikelele womanyana wamazwe omhlaba we-United Nations mnumzana Antonio Guterres wethekelele ele-Ukraine namhlanje lapho athe abantu makhaza yibo abathintwe kakhulu yimpi eqhubekayo kulelo lizwe elahlaselwa ngele-Russia. Mnumzana Guterres ofike emadolobheni agoqela iBorodyanka, Irpin, leBucha lapho watholakala imizimba yabantu makhaza ucatshangelwa ukuba nababulawa libutho leRussia elalikuleyo ndawo. Uthi United Nations izaphathisa abantu ngoncedo olutshiyeneyo. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelele ukwethula umbiko ngoncedo ilizwe lakhe elizalunikeza ele-Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Le impi eRussia le Ukraine inzima ukuthi singathi inga elizanqoba yilipi ngoba mina vele kokuqala kangikholelwa ekuthini abantu kumele baze badubulane babhombane babulalane bengabantu bekufuza ukuthi kwakufuza ukuthi vele kokuqala kuhlaliswane phansi. Nxa sikhuluma ngokuba justified kwempi kufana lokuthi besikwazi vele embalini ukuthi kwakule NATO kwakule Warsaw Pact kwakuvunyelwene ukuthi abe NATO bangaye qima ingcele bengena kumazwe ayekade engamazwe ayengawe Soviet Union isabambene. So kwenziwe ngabo Melika labo Poland labangane babo abe NATO ukuthi bayetholakala bebasumlilo befusa induku zabo kumakhelwane weduzele Russia bekuvele kungaqondanga ekuqaleni. Kasithi thina ngo-1961 kwaba iRussia la i-US yayithatha i-Soviet Union yathatha layo yafaka izikhali zayo eCuba 91 miles from America. Elemelika kwaba lo msindo omkhulu kakhulu lapho kwathiwa i-Cuban Missile Crisis. Lanamhlanje elemelika alikho happy alijabulanga nge-Venezuela. Leli America kalijabulanga ngeArgentina angamazwe akholwa kumfundiso zesikhomanisi ezivela kwele Soviet Union. Kanti manje nxa yona iMelika yona ingekho he ingajabuli ngabo makhelwane bayo abadla le Russia yona ifunelani ukuthi Russia ijabule yona nxa isidla lamazwe anjengabo Latvia labo Georgia khona ngale labo Ukraine kuyafanana into lezi. So kwakuvele kumele ukuthi kungafiki khona apho bekumele ukuthi kukhulunyiswane. Nxa belokhe beqhubeka besenze njalo, baqhubeka labo futhi abe-Russia bezigwaza ngowabo, abe-America, I mean, lamanye amazwe bezigwaza ngowabo, ngoba i-Russia kungani impi leyo bebeyilungiselele. Kade sebevala ama igasi ukuthi ngafiki ePoland la kubo Hungary. Kuzaphambanisa abantu makhaza abangalani lempi, kanti ngabakhokheli nje okumele ukuthi bahlalisane phansi bakhulumisane.
Lo mnumzana Anderson Sibanda incwadi ecubungula izombusazwe imuzwe ixoxa lapho ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Live talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana nalehlupho ababhekene nalazo empilweni. Ngezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Usakonti oluphenya ukusetshenziswa kwemali ekolijini leBoston University. Ule Global Development Policy Center luthi lehlile izinga eleChina eluboleka ngayo imali amazwe akuzukazi leAfrika ngesikhathi kukhala ubhubhane lwe-COVID-19. Uhlangothi lolu luthi izikwelede eziphiwa amazwe atshiyeneyo okuzukazi leAfrika zehle ngokufika phose amabhiliyoni amabili $1.9 billion ngomnyaka ka-2020. Umongameli Joseph Biden ucele namuhla ukuba ijaji leCongress ivumelane ukunika ele-Ukraine imali edlula amabhiliyoni angama-33 billion yokuthenga izikhathi zokulolonga ibutho ukuvuselela umnotho wakulelo lizwe kanye lokunceda abantu abathwele nzima ngenxa yokuhlaselwa ngele-Russia. I-Associated Press ibika ukuba uBiden wethule lokhu namhla e-White House lapho tshele khona intatheli zindaba ukuba ele Melika selinike ele-Ukraine imali eyedlula amabhiliyoni ali-13.6 billion kusukela ngesikhathi kuqhamuka impi kulelo lizwe.
Ukungaqhubi umhlangano wokukhetha inkokheli yebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change owe-Congress phambilini kokhetho lomnyaka ozayo oka-2023 sokudale ukudabukana kwemibono kubandla leli. Abanye ngabathi lokhu kutshengisa ukungabi lomkhuba wombuso kantando kaZulu, abanye besithi njalo kumele ungenziwa lomhlangano ngoba uzaletha ingxabano kubandla leli lona ukhetho soluseduze. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe labakungula uzombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu endawonye nesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Sengezo Tshabangu onguye osumulala ingxoxo. Umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe emuzwe xoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Sengezo Tshabangu loChris Gande weStudio 7.
Njengebandla libandla eli i-roadmap yethu i-clear, ama-signpost ethu a-clear, siyakwazi lapha esiya khona. Le-leadership esithi thina yi-interim leadership, caretaker leadership ebambileyo until ama-elections. Siyakwazi ukuthi akhona amanye amabandla, bakhona abanye abe-state, bakhona abanye abangafuniyo ukubana ibandla leli likhule, ababengacabangela ukuthi ibandla leli lingakhontesta i-election njalo liphume ngempumelelo aphumalayo. Abakhangelele njalo ukuthi leli bandla kumele lihambe ku-Congress. I-Congress iyayazi ukuthi ivele iyadivida abantu. Abantu kunzima ukuthi wenze i-Congress, babe khona ababe funa omunye, ababe befuna omunye, ukuthi ihile besiya ku-election. Kodwa esizakwenza ukuthi we will unveil i-leadership, a new leadership ezabe yenzwe through consensus.
Okay, hayi kuyezwakala. Nanto-ke udaba umnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokhu?
Hayi, lokho nje vele, hayi
think even uchabanga uyazi ukuthi uyaziphikisa mayethi yena iCongress ihlupha ukuthi lo munye uyabe efuna wakhe ngoba yilibizo ledemocracy lelele ma kungasenziwa ke kulevel yeparty abantu bazibuza abathandi democracy asebekhathele ngokungabi khona kwekazibuse kuthiwa nguzibuse ngesiNdebele eZimbabwe babebona laba abathembisa ikusasa beveza izinto ezifana nakhona okho abakwenza ukuthi abafuni ukuthi uyasho mpela yena ukuthi omunye uyabe efuna omunye naye efuna omunye kuyadivide kwenzelwani cabanga ukuthi abantu bafoswe ukuthi bangabi divided because i-division vele yiyo into ezalwa yidemocracy. Umgabe mayebuye vela empini wazama ukufosha i-one party state ngaseneswi spirit ngona lowo moya wokuthi abantu baba divided akubi le development efundiswa amazwe afana nabo Cuba and so on. So siyesaba after ukudubeka ngabantu beZimbabwe bedubeka kangaka ngaphansi kwezanu ukubona amabala balabala yezanu PF izimo isiqala ukuvela kini besesaba nje ukuvula ispace kube yedemocracy and dithathe ne-risk yena le ukuthi vele kuyabakhona i-division kuyabakhona ukuphikisana kwabantu which is okuyinto engekhoyo eZimbabwe esiyidingayo ukuthi be khona. So i-party ma isehluleka ukupractisa lokho at party level thina kubona njani sekubusa ilizwe.
Nanko ke umbuzo mnumzana Chabanga.
Okumele kube clear, ayisikho ukuthi party kayifuni democracy. Inkomo ziyahlabana esayeni, akutsho ukuthi inkomo zingahlabana esayeni, ayisezo nkomo zabomaphena sonkomo zabochabanga. Ziyahlabana zeqe enye prefire, sasa uyavuka uyifakele esayeni kumbe uyifakele isigodo kumbe iketani ukwenzela ukuthi ingazeqe isayeni. Olesikuthole ukuthi we guided democracy yaku election i democracy yona ngokwayo ningayekela lisiya ku election it results into anarchy bese yini democracy sidalisa lapho savela khona ngo 1999 ama leaders ekhethwa ngabantu siyakwazi ukuthi liyaze liyefika to another congress lilokhe li-divided abantu belokhe beyila amahonzi abanye belokhe bele-belief yokuthi sasifuna u-A abanye belokhe bele-belief yokuthi sasifuna u-B kuze kuyethatha i-5 years and thina sikutshoyo ukuthi i-election it's only 12 months in umnyaka osusele kuphela ukuthi siye ku-election.
Mnumzana Ndlovu, manje wena ngokubona kwakho ubona ungani lokhu ukungabi le-Congress kungabangela na ukuthi abanye abantu bagcine bengavoteli ibandla le-CCC?
Kakhulu ngoba sebesesaba remember asikhumbuleni ukuthi ezinye zezizathu zokuya empini kwabantu abamnyama kwakuyikungavunyelwa ukuvota. Izizathu zaziyizenezo ukuthi abantu abamnyama abafundanga bazokhoza i-confusion bazovotela abantu abangayishubo balimaze inkokheli yelizwe ngokungafundanga kwabo nokungabi civilized kwabo baliswa ukuvota. So i-reasoning ucabanga kwe-CCC manje and uyaziphikisa futhi yena uchabanga athi yena ngo-1999 sabona okutho ukuthi bayakwazi ukuthi abaso party entsha base becabangisisile kahle kahle if kuyukuthi sesaba ilabantu size sibabize inkomo kumele sizibuze phela masikhuluma ukuthi ama-metaphors esiwasebenzisayo avela kuphi ukuthi zizahlabana esibayeni kumele sizibophe. Ababoshwa abantu ku-democracy babeboshwa ngesikhathi sokuncindezelwa beboshelwa khonokho ukufananiswa lenkomo ukuthi abacabangi yikho-ke bazokhoza i-chaos lento ezifana lezo. Umuntu omunye ocabangisisa usecabanga manje ukuthi njengoba ubuza kani kambe abantu abasingabavotela bazoyisusa kuphela ilizwe from le into esikuyo manje basise kwelinye bona beveza ama-science awe-colonialism awezanu awokudelela umuntu nokungamthembi ukuthi ule ngqondo uza vota ngendlela efaneleyo.
Bayakhala eZimbabwe kulandela utshona ukasomahlaya olodumo uClive Chigubu okhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umthani kaKlive uthi usomahlalo ubhubhe namhla kobulawayo kulandela ukugula kwakhe okwesikhatshana. UKlive umuntu obekwazi ukwethulela uZulu akucabangayo sonke isikhathi.
Stop listening
listening to what every Jebele guy says, because sometimes while I'm manga. While I'm manga, I saw this guy breaking a passing umfazi umele ukuqele. Last night my wife crawled for me. Yeah, umfazi wamguqela because
we have a umothusi bashimane Ndlovu waziwa ngegama lokusoma elithi uMadlela Sigobagobo.
Ayikho into yobuhlungu njengokubona umntwana omncane osakhulayo edlula masinya. Kuke kuthiwe khona hayi makudlula umuntu omdala hayi kuthi hayi uphilile impilo uyibonile. Manje ma umuntu ezadlula ngicabanga wazinizi early 30s if I'm not mistaken. Into yobuhlungu kakhulu. Sikhala nomndeni wakoChigubhu kakhulu. Sithi akalala umfana aphumule nanoma ehamba emasinya. Kodwa ke akusiyinto esidecidayo ukudecide izulu, ayikho into esingayenzi. Sithi akaphumule umfana.
Uyakhala njalo uRobert Dube usomahlaya olezicoco ezimbalwa.
Kwehle ifu elimnyama silahlekelwe ngomunye wethu. Njengathi thina siku industry eye entertainment abade bengo MC osomahlaya amacomedian sifana labantu asebekhitshwe omunye umhlubulo. Ayikhulumeka indaba yomfana lo ibuhlungu kakhulu. Besicabanga nje ukuthi ngokungezwa kuhle nje njengoba nje umuntu yakagule uzalu lama la abe ngcono njengoba kwaba sesibhedlela wabuya waphuma.
Umculi olodumo uNomathamsanqa Mkhwali Mkhwananzi laye uthi
silahlekelwe kakhulu ngokuthiwa umfowethu uClive Chigubhu. Ngimbonile nje 4 days ago wese uhlungwini. Yikho mina ngathi angeke ngithi kulula ukuthi ngu-accept, but ngimbonile ukuthi besizibuhlungu obungakanani. Ngicela kuhulumende abaphathi bezibhedlela ukuthi at least abantu bakwanisa ukuthi bathole isizo kusaselele sikhathi, ngoba it seems weleke ehambe phenduke engatholi isizo.
UThandeka Ncube olenkampani ye-Events with Thandi udabukile okumangalisayo.
Silusizi kakhulu ngokulahlekelwa ngumfana lo. This guy was so talented. It's such a huge loss for uBulawayo as a whole. Besihleka besipholisa laye ngumfana besimjayele kakhulu, and we could see his star rising.
UThandidlana umculi owaziwayo owakoBulawayo ukhala ngokuthi abantu behlulekile ukunceda uKiv ngenxa yokuswela imali.
Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ukuthiwa ngubhuti wami uClive Chigubhu ngendlela asiye ngayo. Okubuhlungu kakhulu ukuthi asenelisanga nje ukuthi simeseke, asilamali.
UClive ubeselesikhatshana esenza umsebenzi wakhe lo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoKip Stube.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Inekehle kanye sihlobo kodwa esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isicelise uzulu ubana agqoke okumnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngentengo yempahla elokhu ikhuphuka nsuku zonke. Abenhlanganiso yeZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union bakhuthaza abaqhatshi ukuba nabalandele ukwenziwa nguhulumende ukutholisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo ngedola leMelika. Bayakhala eZimbabwe kulandela ukutshona kukasomahlaya olodumo uClive Chigubhu okhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo uPresident Jeremiah City. Asidibanini ngo-Pacific kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lela ngokuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.